Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti mashoko akaturwa nezuro nagavhana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. Janu Mangudya ekuti mapeni ane goridhe akatanga kutengeswa svondo rapera akapereredza anogona kunge aine chokwadi pachitariswa uwandu hwemapeni avakapinza pamusika. Bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti rakangopinza mapeni anokwana chiuru nemazana mashanu kana kuti 1500 chete achitengeswa nemari inoita chiuru nemazana masere ane makumi mana nerimwe emadhora ekuamerica kana kuti US $1,841 papeni roga roga, asi zvichinzi mazhinji emapeni aya akatengwa nemadhora emunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti chinogona kunge chiri chokwadi kuti mapeni aya akaperevedza sezvo ari kutengeswa nemari yemunyika, izvo vanoti zvinoitira nyore vane mari iyi kungonoidira pamusika vachitenga mapeni aya.
Tichinogona kuva chokwadi kuti demand yemabhotwe iri pamusoro zvakanyanya kukonzereswa neefekt yekuti vanhu vazhinji vane excess liquidity yemazin dollars vari incentivised kuti vange vachitenga emagold coins aya vachishandisa mazin dollar iyayo, especially neexpectation iripo yekuti unogona kuzoatengesa nemaunited states dollars, zvoita kuti uite capital gain kana kuti uite paprofit.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo
chinogona kuva chokwadi chaicho chikuru chokuti magold coins awo akapera, asi kupera kwawo hakusi kunge kuri kudiwa navanhu, aiwa, asi kuti akaperera mumaoko avo ivo vakuru vakuru vaizvitengera akawanda chaizvo, nokuti mukoto wacho wechitsotsi ndakatoobata ini pachangu ndichitaurirwa namaneja wekubhengi kuti aiwa, haufaniri kutenga nemaus dollar anodarika 1800. Ukatora 1000 ukaenda pazhe pablack market wondotenga mabhondi, mabhondi iwawo kana wozopinda mubhengi kuromaisa muakaunti mako anenge akuchinjwa nebhengi rate inenge iri zasisa chaizvo, zvokuti 1000 inotozokukwanira kutenga gold coin rinenge riine value ye 1800. Saka ndo pachitsotsi pacho ipapo pavakaita kuti asawanikwa nesuwo zvedu vanhu.
Izvi zvinotsigirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya, avanoti mapeni aya akangogadzirirwa vane mari dzavo, avo vavanoti imbinga.
Apa tiri kushandwa nemaprofita enhema, asi chiri kunde chokuti mapeni aya egoridhe agara akagadzirirwa shoroma nembinga shoma shoma. Hazvina musoro kuti vogadzira mapeni mashoma shoma, nekuti zvinongoratidza kuti chinangwa chavo hachina kumira mushe kunze kwokuti kana yagara iri experiment.
Vanoti rimwe dambudziko rinogona kunge riripo nderekuti hapana kutarwa kuti munhu anokwanisa kutenga mapeni akawanda zvakadii, zvokuti munhu umwe chete ane mari yake anogona kutongotenga ose kamwe chete. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo havaoni kuti kutengeswa kwemapeni egoridhe aya kune zvikuru zvakunoshandura mumafambisirwo emari, nekuti vanhu vaingotenga mari yekunze ndo zvakare vavanoti vave kutenga mapeni egoridhe aya.
Chakakosha chatofanira kunzwisisa ndechekuti vanhu vaitenga maus dollars ndo vamwe chete vachona vari kutenga magold coins pari zvino, izvi hazvinei nevanhuwo zvavo nekuti mari dzacho dzakawanda.
Asi vanoona here mapeni aya achigadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu munyika? Vakuchera vanoti
panenge tatizodiwa nzira yekuti pane zvese zviri kuitika vanhu vange vane ugaro hwakanaka mitengo yezvinhu inge ichiberera. Kana izvozvo zvikakwanisa kuitika ndinoimba kuti
Dr. Mangudya vakazivisa kuti svondo rino bhanga guru riri kudira zvakare mamwe mapeni zviuru zviviri zvichange zvichitengeswa kumabhanga nemimwe misika iri kushandiswa kutengesa mari idzi. Hatina kukwanisa kubata vamangudya kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. kunze kwekunge mapeni aya ave kukwanisa kutengwa neveruzhinji vakawanda vanoti hapana chikuru chichashanduka zvichireva kuti inflation icharamba ichikwira mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru ukuwo dhora remunyika richiramba richishaya simba.